This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 19, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzebato rezanupf dzopomera kambani yetongat Hewlett mhosva yekupa rubatsiro rwemari kunhengo dzebato iri dzinonzi dzaida kupfuudza mutungamiri wenyika varobert Mugabe. Sangano revashandi rezctu roronga kuratidzira kwevashandi munyika yose. Vanobika chingwa vodzikisa mutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani inorima nzimbe nekugadzira shuga yetongat Hewlett nhasi yaramba mashoko anga achipomerwa nedzimwe nhengo dzezanupf muNational Assembly ekuti kambani iyi yaipa mari nekutsigira vamwe vezvematongerwo enyika kumasvingo nechinangwa chekuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro pamwe nekuvauraya. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani iyi vasidini Mutsambiwa avo vange vakokwa nekomiti yeparamende inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema kuti vazotaura nezveurongwa hwekambani yavo panyaya iyi vati kambani yavo haina kumboshanda kana kutsigira vezvematongerwo enyika panyaya yekuronga kubvisa varobert Mugabe pachigaro. Nhengo dzekomiti kubva kuzanupf dzinoti vakudzanai Chipanga, Melody Dziva pamwe navatafanana Zhou dzabvunza vamutsambiwa kuti sei kambani yavo yaipa mari kune vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vadzikamai Mavhaire pamwe nevaimbova gurukota raiona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe Bhasikiti.
Miss Mutsambiwa, we have heard several allegations that your company, Tongat Hewlett, is working in conjunction with certain politicians in Masvingo province.
Vamutsambiwa, tiri kunzwa nyaya dzakawanda dzekuti kambani yenyu yeTongat Hewlett iri kushanda nevamwe vezvematongerwo enyika kumasvingo mukuronga kubvisa mutungamiriri wenyika varobert Mugabe pachigaro. Munotii chii nenyaya iyi?
Asi vamutsambiwa vati kambani yavo haina kumbogara yatsigira vaviri ava nemari asi vakati vakapa bato rezanupf mari yekubatsira kuronga musangano wari wecongress yakaitwa muna zvita gore rapfuura. Mushure mekunge vaBhasikiti vachishandisa hofisi yavo yebasa vasvitsa chikumbiro cherubatsiro rwemari kukambani yavo vati mari yerubatsiro iyi yakaiswa muakaunti yezanupf head office kuHarare kwete muhomwe yavaBhasikiti.
Honorable Mavhaire and Bhasikiti, the two gentlemen are not shareholders of any of our companies.
Second, Mavhaire na Bhasikiti havasi nhengo dzekambani yedu. Kechipiri hatina kumbovapa mari pachavo asi takavabatsira nemari mushure mekunge vauya kwatiri senhengo dzezanupf vachida rubatsiro rwemari yekuti bato ravo riite musangano wecongress uye tagara richiita izvi kwemakore akawanda.
Vatiwo kambani yavo yagara ichitsigira zanupf nemari uye yave nemakore ichiita izvi uye izvi zvinoitwa pachena. Panyaya yekupa masimba eupfumi kuvatema vamutsambiwa vati kambani yavo iyo ine muzinda mukuru kusouth africa ine zvikamu makumi matatu nezvina nechidimbu zvave kuvatema uye itariro yavo kuti hurumende ichacherechedza mabasa ekusimudzira vagari pamwe nenzvimbo yavanoshandira kuti zvikamu zvayo zvisvike pamakumi mashanu nechimwe sezvinodiwa nemutemo kana kuti maempowerment credits. Mamwe mabasa akaitwa kana ari kuitwa nekambani iyi kugadzirisa nekuvaka zvigayo zvemvura mudhorobha rechiredzi, kubatsira varimi vatsva venzimbe, kugadzirisa migwagwa, kuvaka zvikoro pamwe nekunatsurudza nhandare yendege yeBuffalo Range. Vamutsambi wavati kusvika pari zvino kambani yavo yashandisa mamirioni matatu emadhora kuita zvese izvi uye ine zvimwe zvirongwa zvayakatarisira kuita. Asi vachipa pfungwa dzavo pamusoro pemutemo wekupa masimba ehupfumi kuvatema vemuno, vamutsambi wavati mutemo uyu unofanira kuvandudzwa, vachiti pari zvino unoita kuti vane mari dzavo vasauye kuzotanga mabhizimisi muno. Vatsigiri veZANU PF kumasvingo vari kugara vachiratidzira kumuzinda wekambani kuchiredzi, vachiti vachatandanisa kambani iyi kana isingadi kutevedza mutemo wekupa masimba ehupfumi kuvatema. Tonga Dulet ine makambani matatu anori manzimbe nekugadzira shuka kuLoveld, anoti Triangle Limited, Hippo Valley Estates nemutirikwishuka Company. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Rimwe sangano remubatanidzwa hwemasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rakasunga kuti vashandi vemunyika varatidzire musi wa11 mwedzi unouya vachinyunyuta nenyaya dzakati kuti. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira urongwa hwekumiswa kwekukwidzwa kwemihoro yevashandi, kunonoka kana kusatobhadharwa kwemari dzevashandi pamwe nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo inobata vashandi. Tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Tati sevashandi vemunyika tomboratidza vanotungamira, tomboratidzira hurumende neavo tinovashandira kuti tiri kunyunyuta, kuti tiri kurwadziwa nezvakawanda zvinosanganisira kuoma kwezvinhu, zvinosanganisira matauriro ari kuitwa nyaya nevamwe vanotungamira kuhurumende, kunyanya nyaya dzokushandirana kuti mitemo inogona kuchinjwa pavanodira, kunyanya kuti vashandi vanogona kubudiswa mavasa kusina mbadharo, kunyanya nyaya dzokuti mihoro inofanira kugurwa. Nyaya dzinofanira kuva chitaurwa patinoti pacollective bargaining. Takutonzwa vamwe vakutotaura sepolisi yehurumende. Saka tiri kuona kuti vakuru ava vari kuinfluensa maprocesses mamwe, because masectors eto akasiyana-siyana ane urongwa ekugara pasi nevanovashandira vachikurukura nyaya dzemari. Kana vakuru vakutobuda vachibuda vachitaura kuti gore rino hapana horo rinofanira kukwira, zvakutoita kuti tifungidzire kuti ya polisi yehurumende kai.
Mucharatidzira matunhu api?
Ticharatidzira maguta anosvika 6 munomu muHarare, Bulawayo, kuGweru, kuChinoyi, kwaMutare, kumasvingo. Ndizo nzvimbo dzicharatidzira zuva rimwe chete musi weSaturday, musi wa11 April. Tichapa zvichemo zvedu kune avo vanotungamira hurumende, kusina ma-ministries of labor. Tinopa zvinyunyuto zvedu kuma-resident ministers.
Avanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nengwe yebato reZANU PF iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuMount Darwin West vaBarnwell Seremwe vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzeby-election dziri kuitwa musi wa27 mwedzi uno, sezvo vavari kukwikwidzana navo vemamwe mapato anopikisa vasiri kumboonekwa mudunhu iri. VaSeremwe ndo vakakunda musarudzo dzemapuraimari eZANU PF dzaitsvaga achamirira bato iri dzakaitwa munandira wegore rino. Sarudzo idzi ndedzekutsvaga achatora chigaro chakasiyiwa nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vaimirira dunhu iri muparamende, amai Joyce Mujuru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaSeremwe.
Ini ndakasarudzwa kubva muvanhu. Ndakasarudzwa kubva mundimiri revanhu vemaundarini West taita maprimary elections edu isusu ari yeZANU PF. inda kumira ezemandarano wese asi haa vamwe variko vacho vari kukwidza vacho hai nokuti hapana development tichinodiwa nemune munhu idevelopment kumunhu saka ivo hapana zvakada kuti vaitire vanhu varingoti ndivhoterei pasina even zvokuti even vaite development kuvanhu
ko imi chii chamuri kuvimbisa kuvanhu vekumandarin uku
handivavimbisa asi ndine zvandatoita kudhara kwete kuvavimbisa nokuti handingavimbise vanhu zvandoida ndatovagadzira rodhi maroads angae mamwe anga adhawn anga asafambika bhohoro muzvikoro ndakaisa fenicha saka ndiri kuita zvinhu zvokuti ndivhoteremene vanhu vagutsikana zvimwe nokuti munhu usamupromisa chinhu chandaita tofanira kuvaratidza zvandatiikozvezvi ndezvizvizvi promisi yakashata ndomupromisa asi handizozviiti saka its dangerous
asi ndeapi mamwe matambudziko amuri kuonawo mudunhu menyu imomo amuri kutiwo ndikasarudzwa izvi ndo zvimwe zvandoda kusimbaradza kuti ndinge ndichiitirawo vanhu vemumandarin
mandarin ndakuti ive ndakavaive ndasarudzwa ndakutungamira mandarin akuti education ikuenda kumusoro zvikoro zvive pedyo nepedyo mabhohoro mashoma ndive ndiwedzere mabhohoro arimo kuti awande maroads mamwe acho ndipundutse mwe maroads acho asarira mashoma asara acho apere ndibva ndapedza ese kuti munhu afambe pada kuenda apa neende kuti makliniki achiri akatisarire ndujana zvakati makliniki asumukire kuenda kuti pave nezvipata zvinonyatsoonekwa kunzi hashuwa iko zvinezvi kwaane munhu mutungamiriri ari kutungamirira nzvimbo ino
tichitarisawo vamwe vanga vachimbochema chema kuti pada hatina kupuhwa gwaro revavhoti nezeki makwanisa kuriwana here hapana zvamuri kunyunyuta henyu nazvo
gwaro remavhoti hapa munhu asapuwa munhu seamavhoti takapuwa gwaro remavhoti takapuwa munhu akapuwa cd rake rokuti evhen acheke even unozvigadzira wega munhu akapuwa cd rake even kuti anisa pakombyuta pake otarisa zvinhu zvakamira sei hakuna munhu asina kupuwa tisi takapuwa same date senezeki
avanga vari nhengo yezano pf ichakwikwidza musarudzo dzekumount darwin west vabarnwell seremwe vari parunare nablessing zulu westudio 7
Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makaterera kuStudio 7
vateereri musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa909 am pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yemalawi ari kukurudzira kusimbaradzwa kwenzira dzekubata pamwe nekuranga vane chekuita nekurayiwa kwemasope munyika iye vachitaura mumashoko avo kunyika yavo nhasi mutungamiri wemalawi vapeter mutharika vatsanangudza kupondwa kwevanhu vane usope sechinhu chakashata zvikuru uye vakurudzira vanochengetedza runyararo kuti vasimbaradze kutsvaga kwavo vananyakuponda ava vaisaac herzog vebato rezionist union avo vapedza vari panhambo yechipiri musarudzo dzeparamende dzepiri muisrael vanoti bato ravo harisi kuzobatana nemutungamiri wehurumende vabenjamin netanyahu muhurumende ichaumbwa mudzimai wemutungamiri wenyika yeamerica amai michelle obama vari kuenderera mberi nerwendo rwavo rwekushanyira japan uko vari kutsvaga rutsigiro kuchirongwa chekubatsira vanasikana munyika dzichiri kusimukira kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo masangano maviri anoti rehuman rights ngo forum pamwe neheal zimbabwe trust ari mushishi kutenderera nenyika achidzidzisa vanhu nezvekomisheni yekupodza maronda pamwe nekuregererana yenational peace and reconciliation commission masangano aya anoti ari kubatsira veruzhinji kuti vanzwisise nezvekukosha kwekuregererana pamwe nekupodza maronda uye kuumbwa kuchaitwa komisheni iye komisheni iyi inosungirwa nebumbiro remitemo idzva pasi pechapter 12 asi nanhasi haisati yave kushanda Urumende shondo rino yakaburitsa mazita evanhu makumi matatu nevatatu vangangosharwa kuti vatungamire komisheni iyi. Vamwe vanoti kunonoka kwehurumende kuumba komisheni iyi kuri kutadzisa kuti nyaya dzemirishonga dzose dzitariswe nezvadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia pamwe nevanoita tsvakurudzo musangano reHuman Rights NGO Forum vadzikama ibere. Ngatitangei nekunzwa zviri kuitwa nesangano rava Mahia.
Tiri kuenda kumacommunity kwatinoshanda kune vanhu tichivadzidzisa nenyaya yeNPRC, National Peace and Reconciliation Commission, kuti vazive kuti yakamirire chii uye inoda kuita nezvichi, uye tinzwewo mafungiro avo kuti vanoda kuti izoshanda sei uye ingashanda sei munharaunda dzavanogara. Chechipiri ndechekuti isu tiri kuti basa reNPRC rakatotanga kare, togara tichitanga mumacommunity matinogara, nekuti vanhu vane zvavanoita kuti vagarisane vasarambe vachiinetsana. Saka tine mabasa atinoita ekuenda tinoita manhimbe vanhu vachigarisana tichiunganidzana nemadzishe nemasabhuku nevanhu vesvondo vekereke kuti vanhu atare kuti zvatingaite munharaunda medu kuti tigarise zvakanaka. Tine magarden atinoita vana madzimai achienda kugarden kuti vazokwanisa kuwana zvekutengesa kuti vachengetedze mhuri dzavo uye vakwanise kugara panzvimbo imwe chete vachitaurirana nyaya dzerunyararo kuti vangashande sei nevarume munharaunda dzavo kuti kuve nerunyararo. Ndiwo maprogramu atinawo iwavo.
Vabere, muri kushandawo here muchiita zvimwe chete sezviri kuitwa neHeal Zimbabwe?
Basa ratiri kushanda ndiroro rimwe chete panyaya yekuti tinge tichizivisa vanhu nezvekuti chinonzi National Peace and Reconciliation chii. Saka ndingangoti kutanga munazvita gore rapfuura takatanga nekuHarare, gore rino takabva tatenderera kuenda kuBulawayo, tikaenda kuGwanda, iko zvino tiri kubva kuBinga, mangwana tiri kunanga kuPlumtree. Tine shure chekuti tinge tichitenderera nenyika yese. Chinangwa chedu chiri chekuti vanhu vawane ruzivo nezvekuti chinonzi National Peace and Reconciliation Commission chii, uye kuti vanhu vakwanise kunge vaine chekuita vachiisawo pfungwa dzavo mundiro yekuti tinge tichibika runyararo. Chechitatu ndechekuti tinoda kuti tinge tichiunzawo vatungamiriri vemunharaunda dzakasiyana-siyana kuti vange vachikwanisa kutaura nevanhu vari munharaunda dzavo vachivapawo maupdates panyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission kuti zviri kufamba sei uye tava papi nechirongwa ichochi. Ndo basa ratiri kuita mumacommunity.
Vamahiya, tinoona kuti imi sangano renyu nesangano ravabere muri kungoita chinhu chimwe chete. Muri kushanda pamwe chete here makabatana?
Tiri kushanda pamwe chete takabatana. Tinoroti neNGO Voice Forum pamatesk avo mazhinji taitoenda tose nana Community Center for Development CCDZ neZimset nemamwe organization akati kuti anoshanda nenyaya dzerunyararo. Saka kushanda tiri kushanda pamwe chete. Pane patinoshanda pamwe chete tichienda nhumbe imwe chete tose, pozoitawo pekuti tinoshanda pamwe chete pakuti basa ratinenge tichiita ringe richikurudzirana uye richipinda kuti tsigire zvinenge zvichiitwa nevamwe. Saka munoziva kuti Zimbabwe yacho yakakura, hatingazorambe hedu tongoteererana kwose kwose, asi zvese zvatinenge tichiita tese tinombosangana tichitaura kuti zvatiri kuita basa iri ndeiripi kwese katiri.
Vabere, tinoona kuti iko kupodza maronda kwamuri kuita uku, maronda akaponzerwa nemapato ezvematongerwo enyika, vari kuitawo sei ivo vezvematongerwo enyika muurongwa hwenyu?
Tingangoti isusu maybe chikuru chavari kuita ndechekuti havasi kutidzinganisa kumaconstituents kwavo. Vari kutirega tichikwanisa kushanda nematunhu avo zvakanaka. Kusara kwenzvimbo shomanana dzatakanetswa nemapurisa tikatadza kukwanisa kuita misangano iyi. Takanetswa nemapurisa ekuHwange, asi takazokurukura navo vakatibvumidza kuita musangano, vakatibvumidza zvakare kuenda kuBinga kwatanga tiri nezuro. Vekumarondera nevekuchivhu ava vakabva vatotsika madziro vakatirambidza kuita misangano iyi. Saka chikuru chatinenge tichinyanya kukurudzira zvedu kubva nevezvematongerwo enyika vaya ndechekuti isusu hatisi vavengi.
Vamahiya, ndopetawo ndichiti muri kuwanawo here vanhu vamuri kusangana navo vaine dzidziso yekunzwawo nezvechirongwa ichochi?
Hongu, variko vazhinji vane ruzivo rwekuti chirongwa ichi chakanaka munharaunda dzavanogara.
Vanga vari mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Manzwawo zvakare kubva kune vanoshanda nesangano reHuman Rights NGO Forum vadzikama ibere. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anoona nezvekubikwa pamwe nekutengeswa kwechingwa munyika anoti Retailers Association of Zimbabwe, National Bakers Association of Zimbabwe neGrain Millers Association of Zimbabwe anoti mutengo wechingwa uchaderera mumazuva mashoma anotevera. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nekushandiswa kwavakuitwa mabond coins munyika sezvo kuwanikwa kwechenji kwave nyore. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara.
Nezuro pakati kwamusangano mukuru pakati pemasangano anoti Retailers Association, Bakers Association naMillers vanova vari muvalley chain uyezve naGovernor Reserve Bank. Saka munhauro wamu makabuda kuti chokwadi chingwa changa chiri padhollar zvichikonzereswa nokushaika kwechange kana kwemabond coins. Saka tine mabhekeri anga achitengesa kumazvitoro nechingwa nemapurisi kuma 85 cents, 87 cents. Saka mamitengo yechingwa kubva kumabhekaris kuenda kumashops yange yakasiyana, asi kana chinge chasvika muzvitoro chese chingwa changa chinotengeswa nemutengo wakafanana. Saka takawirirana kuti zvinhu zvina kunaka, asi kuti vanhu pano pachiswa maringa asvike 10% zvikamu gumi kubva muzana nemuchitoro. Vaivepo vaisanganisira vakuru veSpa, OK neGM nevamwewo vechidiki mabhizinesi echitoro achikusumukira. Saka zvoreva kuti nekubva musuve yechishanu kana kuti mubva mupfuro zvinhu zvinouya vemuchitoro vanenge vakuti vadzikisa mutengo. Vemabhekari vaya vaakutaura nemuchitoro kuti vachiwirirana kuti mutengo unga uchitengeswa kana yatingati recommended retail price sezvakangoitwawo nekambani yeDelta.
Asi ivo vanotengesa chingwa nekuchibika ava vamusarara vanozowanawo here mari, tichitarisa kuti nyaya yegorosi inenge iri kuti netsei kuti ringe richiwanikwa?
Hapana chiri kusanduka apa. Nyaya yanga iripo ndeyekuti chingwa chaitengeswa 85 cents chaifanira kutengeswa 95 cents. Asi nokuda kwekushaika kwechenji, chenji yakutengeswa dhora. Saka zvino chenji yapo, vanhu vava kuti takuita 95 cents. Tirongopa semuenzano. Saka vanhu vavakudzoserwa ma 5 cents avo.
Sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara, vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk paWomen's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yematambudziko anonzi ari kutarisana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvisina magwaro ekugara kana kushanda munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 mwechitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Munhau dzedu dzemitambo. Makwikwi enhabvu ePremier Soccer League egore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana, apo chikwata cheHarare City chichatamba necholocho kunhandare yeRufaro muHarare. Mutori wedu wenhau Mafilas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe.
Harare City ina coach Nyuan uyu aive kuCapes United avaimangiro vakatarisirwa kuti vange vachikunda apo vanenge vachitamba nevafana vasvika gore rino kuPremier League veCholocho FC. Mutambo unenge uri kuRufaro mangwana, kuzoti Saturday FC Platinum ichatamba iyezve nevame maNew Boys Tongo Sawmill ikoko kumandava. Patakatarisira kuti FC Platinum inge ichiwina. FC Platinum haina kutamba zvakanaka last week kuConfederations Cup, apo yakarohwa 5-1 neYoung Africans yekuTanzania. Kuzoti papo futi paSaturday kuLuveve Stadium kunenge kune Chicken Inn neFlame Lily. Flame Lily ndevame new team yapinda muPremier League. Vanenge vachitamba neChicken Inn iyi yakwanisa kuti inge ichiwana vatambi vavo vaivepo last year. Saka Chicken Inn inogona kunge ichinonga mapoints ese apa kuLuveve Stadium. Stadium. Dynamos inenge izonge ichitamba neBuffalo ipapo Saturday kuNational Sports Stadium. Dynamos inotarisira kuti inge ichiwina mutambo iwowo. Kuzoti ZPC Kariba inenge ine Highlanders kukwanzura. ZPC Kariba last year pamutambo iwowo zvakaita mangange 1-1 ine Highlanders, kuzoti kubulawayo ZPC Karoa Highlanders 3-1. Saka vanhu vazhinji vanenge vachitarisira kuti vange vachiona kuti Highlanders ichakwanisa here kuti inge ichirova ZPC Kariba zvekutangisa.
Vatsigiri venhabvu vangatarisire mitambo ipi mikuru nemusuwe svondo?
Sunday kunenge kune Triangle newange kugibha. Mutambo uyu uchaneta Triangle ina coach Nguan Kaindu anga ari kuHighlanders. Saka vakatarisira kuti vange vachiwina, asi wange inogona kuti inge ichibuda nepoint ikoko kuTriangle. Kuzoti haumaini inenge ichitangba nechapungu kuLuveve. Haumaini yakatenga vatambi vasva vakatarisira kuti vange vachitamba zvakanaka. Kunana Charles Vanda, vana Parati, vana Devon Shafa, vese varipo ikoko kuHaumaini nana Limited Chikafa. Saka vakatarisira kuti vange vachitamba nemazvo vachikunda chapunga. Chapungu toziva kuti vanotamba iyo yatinoti physical place.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe ari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake Jehovha Samasimba.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake Jehovha Samasimba.
Mari baba
Kambo Jehovha makanaka ke Christ like choir. Kambo gataridzira kuti tisimbisane nevose vari kuchema pane inonguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kambani yeTongat Ulet inoramba mhosva yekupa rubatsiro rwemari kunhengo dzeZANU-PF dziri kupomerwa mhosva yekuda kubvisa vamugabe pachigaro. Sangano revashandi reZCTU roronga kuratidzira kwevashandi munyika yose mwedzi unouya. Mutengo wechingwa wodzikiswa nenyaya yekushandiswa kwemabond coins munyika. Tava tashuka kumagumo yuchurongwa chiducha nasi. Tinawimba kutimuchange muine suzakari mangwana. Anokuwe ni kayani mufaro. Ndini jonga kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndikusiemina Chris Gande na Standikile Mshanga. Wachukupa inau murimi rwechirungu.